icho hachisi chokwadi, hasina kutaura zvakatendeka ambassador. Kutaura kwakatendeka ndekwekuti zvirango zveupfumi zvakatemerwa Zimbabwe, nekuti direction yanga ichienda nenyika yayo haisiyo direction yavanga vachida kuamerica. Zvirango zvokutanga chaizvo zvakauya muna September 1999. Zimbabwe yanga isina kana chikwereti ipapo, yanga iri up to date. Ndokubva kwazouya zidera iyo 2001, Zimbabwe yanga iri up to date. By 2003 ndo pakatanga kuita Zimbabwe zvikwereti zvichitanga kudzokera, zvichitanga kusara chiita mari yasi. Saka havasi kutaura zvakatendeka.
Vamabhenge munoti kudii, munowirirana here navamangwana?
Handinyanyi kuwirirana navamangwana nekuti chandoziva ini ndechekuti inonzi default pachirungu yaya yakatanga kuitwa muna 1998 neZimbabwe. Pakatozouya zvirango zvana America vana EU, default chaiye chaiyouye Zimbabwe, kana kuti kutadza kubhadhara zvikwereti kweZimbabwe nana IMF nana World Bank nana African Development Bank zvange zvatotanga kuitika muna 1998. Zvokwadi, nyaya iripo ndeyekuti hurumende chaiye chaiye iyoyi inotoziva chose chose kuti nyaya iripo iri kuita kuti isagona kuwana mari kubva kuna IMF nekune vamwe vanopa mari, inyaya yekusagona kubhadhara zvikwereti zvayo.
Vamangwana, zvimwewo zviri kutaurwa neAmerica zvavari kuti zviri kuita kuti Zimbabwe isafambire mberi, vari kuti inyaya yeuori, munotenderana nazvo here?
Apo ndinotenderana navo pakuti nyika medu mune uori. Munhu anenge asina kutendeka anoramba shoko iroro. Chinongonetsa ndechekuti tisingadi kuishandisa seexcuse. Hazvina kodzero zvokuti imwe nyika iudze imwe nyika kuti igadzirise zvinhu zvayo. America ine uori hwomuhlobo wayowo hwainoita hwakasiyana-siyana mudefense industry and so on. Hatisi, hazvinei nesi izvozvo zvazvinoitika ikoko, asi hazvisi kureva kuti justification yekuti Zimbabwe haifanira kugadzirisa zvinhu zvayo. Zimbabwe tinofanira kugadzirisa zvinhu zvedu, uori hwatiurayira nyika. Icho ichokwadi, asi that's not America's business.
Asi vamabhenge, tichitaura iyo nyaya iri kutaurwa neAmerica yekuti aiwa zvimwe zviri kukanganisa Zimbabwe inyaya yeuori, asi toonaka iyo America ichidyidzanawo nedzimwe nyika dzine uori hwakatoda kufanana neZimbabwe.
Aiwa, nyaya yeuori inyaya huru. Zvekuti America inodyidzana nedzimwe nyika zvinobva nokuti nyika idzodzo dzinotsvakei kuAmerica uye zveAmerica inotsvakei kunyika idzodzo. Tiri pachena vaZulu ndechekuti isu kuAmerica tiri vapeni, tinogara tichienda nendiro yekukumbira. Saka dzimwe nguva tikabvunzwa kunzi tikazvisvetukai, tinotobvunza kuti tosvetuka zvakadii. Asi chakakosha chingada kuti vateereri vanyanyoziva inyaya yekuti nyaya yeuora haisi nyaya badzi iri kutaurwa neAmerica kana mutungamiri wenyika vaMugabe chaivo vakanyunyuta nenyaya yeuori. Saka tinongoramba tichiti vanotungamira neavo vanenge vachibatsira vanotungamira ngavaite kuti munyika musave neuori.
Vamangwana, todzoka kwamuri. Imwe nyaya yakasimudzwawo inyaya yeutongo hwejekerere. VeAmerica vari kuti zvimwe zvezvinhu zvinofanira kugadziriswa hasi kuti zviri kuitirwa America asi kuitirwa vana veZimbabwe, vachitaura kuti kunonoka kwekugadziriswa kwenyaya yebumbiro remitemo kuti inge ichienderana nemimwe mitemo iripo. Nyaya dzavaita dzamara yakasimudzwawo nenyaya dzekuti vanhu vange vachisununguka kana vachida kuratidzira. Munoti kudini mashoko aya?
Yekuyananisa mitemo yenyika nebumbiro guru remutemo, inyaya iri kushandwa nayo, inyaya yana makore mati akati kuti tamune rechitatu I think from 2013. Inyaya iri behind, asi challenge iri kufesa hurumende inyaya dzemari, nokuti process yacho inoda quite a lot of personnel neskill, saka inoda maresources. But handingapokani nekuti inyaya iri behind, inyaya inofanira kunadzirwa. Tichienda pane yavadzamara iyoyoyo tingatonetsana kusvika makore anotevera akawanda, nokuti hurumende iri kuti anoziva ane kaumbowo kanotitungamirira ane lead ngaauye nayo atibatsire kuti tione kuti tiri tiwane tichange kuti munhu akanyangarika uye akanyangarikira nechekupi. Kana kuno kuBritain tina anonzi Madeleine McCain, ndofunga kuti ane 5 or 6 years achitsvagwa.
Vamabhenge, pindai tinzwe.
Chekutanga ndechekuti ini ndinotenderana zvakanyanya nezvakataurwa navaThomas, nekuti nyaya iripo ndeyokuti vadzamara, totanga neavadzamara. Vadzamara munhu wakasiyana nesvosve, munhu unotozikanwa kuti wakatorwa mutorerwo unenge une chekuita nezvematongerwo enyika. Zvino hurumende haingati hainei kana nechainoziva maererano nekutsakatika kwakaita vadzamara. Saka pese pachanzi neAmerica kana kuti pachataurwa naani zvake ari kupi kwaari achiti hurumende iri accountable saka ngaiite kuti vadzamara vawanike ticharamba tichingopigira mashoko iyayo.